Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, November the 14th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at World Diabetes Day, which is commemorated globally on November the 14th. The day is used to bring awareness of diabetes worldwide. Diabetes Day became an official United Nations Day in 2007. The International Diabetes Foundation is calling on policymakers to increase access to diabetes education to help to improve the lives of more than 500 million people living with diabetes worldwide. Nasi tiri kutarisa nyaya yedambudziko rechirwere cheshuga pasi rose. Pasi rose rinocherechedza dambudziko iri musi wa 14 mbudzi gore rega rega. Nasi dzimwe nyanzvi dzezvechirwere ichi dzabatana nevamwe masangano anoshanda nevane chirwere ichi vachikurudzira kuti vanhu vavhenekwe chirwere ichi. Nyanzvi dzezveutano dzinoti vanhu vane chirwere cheshuga muZimbabwe vanodarika zvikamu zvitanhatu kubva muzana. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya aita hurukuro nevamwe mukoti amai Priscilla Gomba pamusoro pechirongwa chavanga vari kuita muHarare nhasi.
Okay, rakati koshera kuti tiri kutondera kuti chirwere chino chedaibitis chiri kupararira munyika yese. Vanhu vakawanda vari kupedzisira vakurwara nechirwere ichi. Nhasi uno tiri kutarisa nzira yatinokwanisa kudzidzisa vanhu vakawanda kuti chirwere chedaibitis something chirwere chinogona kuitwa presented kana tikaita an awareness nevanhu vazhinji kuti vazive kuti ndeipi nzira yekurarama inogona kuita kuti vanhu vazhinji vagone kuita present chirwere ichi. Uye zvekare kune vamwe vari kurarama vasina chariti vachifungidzira kuti upenyu hwavo hwakutoparara nekuda kwekuti vatongoi vane chirwere chedaibitisi. Zvinogoneka chaizvo kuti kana wadzidziswa ukatevedzera nzira yekurarama nemadyiro nemashandiro zvese izvozvo zvichibatanidzwa zvinopa tariro kune munhu ane dhaibhitisi kunyange ari mwana mudiki. Shuga dzake dzinogona kunyatsokontrolewa zvakanaka zvekuti even upenyu anoita upenyu hwakanaka. Anogonawo futi kurarama nenzira yakanaka kana kushandira mhuri kana kuzvishandira netariro yakanaka inopa hope mukati meupenyu hunoyo ane pasi.
Iyo dhaibhitisi inobata vanhu vakaita sei?
Dhaibhitisi inowanzobata vanhu tongoti ndangoise mapato matatu. Pamapato matatu aya ndingangotange ne zviri possible kuti munhu akambozvarwa muimba ine history yedhaibhitisi yatinoti type 1 ndiyo type yedhaibhitisi inowanzooneka kune vanhu vanonyanya kuafektwa nayo vari 30 years and below. Saka tiri kutarisira kubva kune vana vadiki kusvika at least 30 years of age. Kazhinji zvakaonekwa kuti chirwere ichi chinowanzowanikwa kune vanenge vachiwana through genetic means.
Mutori wedu wenhau Godwin Mangunjika achitaura naamai Priscilla Gomba. Tabatawo nyanzvi vaEdmore Mahureva kuti tinzwewo zviri kuitika.
Tinhasi kuconscientize vanhu, kuita kuti vanhu vazive nezvedaibhitis. Inini pastation palapa ndiri kufokasa ndiri kutarisa nezveHbA1c handina nzira yanga itsanangura nechikaranga, asi kuti testi iyi inotarisa shuga yemunhu average for the 3 months tichidzokera kumasure inobatsira pakurapwa kweshuga inosiyana neshuga inoitwa nemunhu test inoitwa nemunhu musi wacho iwoyo nekuchie musi wacho inogona kusatipa information yakakwana sekuchie musi wacho inogona kuti 10 point something which is high which means the sugars are high but tikatarisa HbA1c wanisi inogona kunge iri low saka HbA inokosha pakuti inotiratidza iyoyo shuga iyoyo ku 3 months back ndoba inokosha tichitarisa kumasure mwedzi mitatu zvotipa in average tochiona kuti shuga yemuviri wedu yanga yakanaka here nhasi iyo yakakwira kana kuti yakadzi
zvakakoshera izvozvo pakurapwa kweshuga
zvinochiita kuti munhu akwanise kurapwa kuchipuwa mushonga kuti zvati munhu zveshuga ane shuga yekugara yakakwira saka tomupa mushonga yakawanda zvakadii
test iyo ino inoita mari
rafi inda $15 mazuva ese nhasi nhasi tobiite pachena
apo tiri kunzwa nyanzvi munyaya dzezvechirwere cheshuga vaEdmore Mahureva vachitaura vari muHarare naGodwin Mangunjira weStudio 7. We also spoke to Matilda Chirara of Sky Pharmaceuticals, one of the sponsors of today's event. Let's hear what she had to say.
Chiri kuafekta vanhu vakawanda munyika pane vari kuafekta nekuti vane hama dzavo dzepedyo mushamwari dzavo dziri kurwara nechirwere ichi koita vari kuafektwa kuti ivo vacho ndo vakatotakura chirwere ichi saka zvichakakosha kuti vanhu vazive kuti zvone vanokwanisa kubatsirana sei nehama dzavo dzine chirwere ichi naivo vacho vane chirwere chachona kuti vanokwanisa kuzvichengetedza sei kuti vararame upenyu hwavanogutsikana nawo asi vaine chirwere ichi vari hewa saka panapa nhasi isusu tabva kusky pharmaceutical takokwa kuti tisponsor event and we are actually very honored to be here to be helping out Dr. Ndiweni and his patients. What we just want to encourage is that people go into the pharmacies and they get tested to see if they are actually affected by the disease. And then also they can go to the doctors and see their doctors and get adequate treatment.
Tingati vanhu vauya vakawanda sei uye zvinodhura zvakadii kunge uchiongororwa kuti une chirwere chere kana kuti kwete
mutengo wekuongororwa kuti une chirwere che kana kuti kwete zvinenge zvichienderana maererano nekuti wanotariswa kupi nekuti pamwe pacho unogona kunotariswa mumalocal pharmacies vanogona kutarisa vane tumishini twavanatwo twavanogona kushandisa kuti utariswe chirwere ichi kuti unacho here kana kuti aiwa asi mufamasi havazokwanisa kunatsa kudiagnosa vanongokwanisa kungoona kuti shuga yako yakakwira here and then unozoenda kunopedzisirwa zvese kuna chiremba vanenge vachinatsokuziya nekuti vamwe vanozoendera mberi kunoita matest anotozoenda kulab chaiwo kuti vanatsokuundvera chirwere ichi
toti iro dambudziko rediabetes rakakura sei muno munyika kana tichienzaniswa nezvimwe zvirwere
rinoafekta quite a significant percentage of the population maererano nezvikafu zvataakudya neupenyu hwataakurarama nekuti zvonei zvinhu tinge tichingoita tichingomhanyamhanya pamwe pacho haukwanisi kunatsowana mamiles ako adequately kana chikafu chako chakanatsogadzirwa zvakanaka unenge wakungoti pawadyirai pamwe pawawana chikafu wongodya saka nevanhu vakawanda vaakuonekwa vachiafektwa nechirwere ichi saka tiri kungokurudzirawo kuti vanhu vange
that there was Matilda Chirara of Sky Pharmaceuticals. We are also going to hear from one of the diabetic patients who lost her leg to the disease, Maone Tiki, who shares her experience of what happened.
Maone Tiki, Maone Tiki, 20 June. Saka kunzi handisotiswa bvumbu saka ndasatirazodzidziswa kuti totonhokurarama sei saka ndadzidzwa kuti kana taakubika chikafu chedu mafuta ngaave mashoma ipapanhaudyodhiringa mufuruti wani pazuva kwete kubva ndatisere masikati manheri nokuzisa shoka mupfu wedu todyawo mugayiwa saka ndafara kusanganawo nevamwe nekuti apa ndaingodyawo chiti hage ndimbomiriri saka pa ndadzidza zvakawanda
saka imimi makazoziva kuti mune shuga matobviswa gumbo here kana kuti maka
ndanga tisati rakatanga richirwadza pandaenda kwachiremba ndo vakazoti ndatanga ndadonha kubasa pandazoenda kwachiremba pavandichitesa shuga pavaona neshuga yakakwirisa saka pandazovaitanga kugoita ganyeni vandita hamufanonda kwachiremba pandaya kwachiwanda kwadr chiwanda
Now, let's take a short break, but please don't go away. We'll be right back with you.
The search is on for Africa's the best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only three will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the three finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Now, here we are going to be looking at what's happened in Africa.
É com elevada honra que anuncio o início da primeira exportação de gás natural liquefeito, GNL.
Seeing and hearing their snippet of news around Africa, but now we are joined by our guest via Skype, Tinotenda Dzikitsi of the Diabetes Foundation based in Zimbabwe, and also on the phone we have Dr. Simbiso Ranga in North America. I'm hoping that we now have them. Hello.
Hi, Margaret.
Yes, Makadi, Dr. Ranga.
Takasimba magadi magadi iko.
Aiwa takasimba tinoona nasi izuva rekurangarira chirwere cheshuga uyezve tiri kunzwa kuti pasi rose chirwere ichi aiwa chiri kubata vanhu vakati one day. Sachiremba munhu angazive sei kuti ave nechirwere cheshuga?
Mazala chirwere cheshuga chakatekeshera pasi rese. And chinobata vanhu vakawanda chirwere chatingati chiya chiri familial kana kuti chinokwanisa kunge chiri kupararira mumhuri. So vazhinji vane hama dzinenge dzine chirwere cheshuga and pavanosvika pamazera kuma 40 years or so vanokwanisa kubatirawo chirwere cheshuga. It's not always true, but it can happen. So just kuva nehistory yediabetes kana chirwere cheshuga mudzimhuri is one of the risk factors. But kuzoona kuti wabatira chirwere kune masymptoms akati one day. Masymptoms anosanganisira kuita nyota yakawanda kana kunge vachiita weti yatingati urinary frequency yakawanda. Uyezve vanokwasaita mamwe masymptom yatingati nausea kana kuti zviya zvokuti munhu anenge akuda kunzwa kuda kurutsa. Depending kuti stage yeshuga yacho iri papi.
Saka tichitarisa kuti mataura emi kuti pane zviratidzo zvakasiyana siyana, pane here zvinogona kuitwa nemunhu kuti asawanikwe achibatira chirwere ichi zvakadai sekudya kana zvimwewo?
Kune vanokwanisa kuwana chirwere ichi mazenasi nenyaya yekungoti vanochiwana pakuberekwa yatinoti type 1 diabetes chirwere cheshuga. Saka ava vanotongochiwana either way, the question yekuti chakurumidza kubatwa vobva vatora mishonga yakakodzera seinsulin. Kozoita type 2 diabetes inowanikwa vanhu vati kurei, iyoyo inokwanisa kudzivirirwa kana kureduce risk atingatiwo zviito zvinosanganisira kudya chirwere chiri kudya chikafu chakakodzera, kusagaina muviri kana kuluza weight through exercise, uyezve kudya chirwere kudya chikafu chakakodzera. Ndo zvimwe zvinokwanisa kubatsira nekuti chirwere chediabetes type 2 part of a complex inosanganisira weight gain, inosanganisira high blood pressure. So these are some of the things that if you can minimize chance yokuwana weight gain, that will help a lot.
Maybe if we can just go into English, that we see that today, you know, diabetes is being commemorated on World Diabetes Day. How prevalent is the disease, especially in Zimbabwe, and what causes it?
So in Zimbabwe, it's prevalent. It's one of the top diseases, chronic conditions that you find in Zimbabwe. And my numbers will differ because the statistics is all over the place. But it's one of those conditions that's commonplace in Zimbabwe, where people can live with this disease, you know, into their 80s, 90s sometimes. So it's something that's always in the background. And we also have children who are born with type 1 diabetes mellitus. I don't have the numbers offhand, but it's a significant amount of one of those conditions that affect young people.
You talked about the different types. Is there any way that, you know, one can actually use other means of controlling diabetes?
So absolutely, marvelous. Obviously, diabetes is linked to things like obesity or weight gain, which is too much. So if you can do things to lower, to reduce your weight, things like eating the right diet in terms of, you know, fatty foods, avoiding fatty foods, eating healthy, that will help, and also having a regular exercise regime. Some authorities recommend that you do 30 minutes of exercise a day, maybe 5 days a week. That can minimize the chance of developing diseases like type 2 diabetes, morbid obesity, essential hypertension.
What about diet? Does the diet contribute at all when it comes to diabetes?
Absolutely, absolutely, marvelous. Yes, it contributes because when you eat a lot of calories, starch food, and you eat processed food, you are more likely to put in more fat into your body. So things like eating healthy, when we say eating healthy, we encourage eating food with high fiber. We encourage eating food which is less processed. Like when you eat, you know, we like rolling, we like the processed food. It means, you know, it's more expensive, but also comes at an extra cost. High sugar foods will increase the chance of, you know, getting obesity.
Tanzwa mamwe amai vanga vari kutaura pa video yatangati nayo vachitsi vakaenda kuna chiremba vakanzwa kuti gumbo ravo ranga raita yavari kuti gangrene, vakatowanikwa vachizochekwa. Zvii zvinenge zvaitika panyaya ipapa chirwere cheshuga?
So what would happen, unfortunately, poorly controlled diabetes mellitus can lead to a number of complications that can affect most parts of the body. This includes the brain. It increases the risk for getting stroke. It increases the risk for getting things like gangrene, where you end up, you pick up infection. Mm-hmm. Because diabetes increases the risk of picking up infection. If you get injury in your limbs, you're prone to get infection very easily. That's how gangrene will develop, because bacteria will thrive, you know, when you're diabetic. Mm-hmm. And it increases the chance of something small turning into a big deal. Like if you just pick up a little infection, if you don't address it in time, that can lead to complications like gangrene, and some people end up losing their feet or other parts of the body.
Mm-hmm. We also grew up seeing a lot of the elderly around us injecting themselves with insulin. What is the role of insulin? How does it help a diabetic patient?
So insulin is what the body uses to lower the amount of sugar in the body. So the idea is to make sure that the body has enough insulin to process the sugars, and also to increase the chance of the body absorbing that insulin. That's why things like exercise and losing weight will also help, because then the body can absorb exogenous insulin, or insulin that people inject themselves. So basically, insulin lowers the amount of sugar in the body. That's its function, whether that's being processed by the body through an organ called the pancreas, or through artificial means where the insulin is coming from outside to address the high sugars.
Mm-hmm. Thank you so much, Dr. Ranga. I understand our other guest has been waiting patiently for us all the way from Zimbabwe, so we'd like to welcome him onto the program. Hello, and welcome to the program.
Thank you for having me.
Uh-huh. Makadi henyu ku Zimbabwe uko. Hey, I wanasi taona kuti panga paine zvirongwa zvakawanda zvekuwanikwa izvo zvichicherechedza zuva iri reshuga. Imi ikoko manga muri kuita sei? I think the line there is not very clear. We are actually trying to see and work out how we can actually hear from Chinotenda Dzikitsi, one of our guests who is actually in Zimbabwe, and he was talking about some of the events that were happening in Zimbabwe today, but it doesn't seem like the line is very clear. But on that note, I'll just go and look at what we have on social media. We'll go to our VOA Shona Facebook page. We have Henderson Shoniwa Gweja, who is saying, I'm watching you from Zimbabwe. Richard Moyo ari kuti iye aiwa madoctor ranga makadi henyu nevamwe vese vatanga kutaura zveshuwa chirwere ichi chinouraya vanhu vanofanirwa kuenda kunotariswa. Saka on that note, I'm not sure who we have still on our line. Otherwise I can just go back to Dr. Ranga. What is the importance of people actually going out there and getting tested for sugar?
Thank you, Marcela. It's a very important question, and hello, Richard Moyer, and everybody on the show. The importance of getting tested is that sometimes, until things are at an advanced stage, people may not know that they have diabetes. Mm-hmm. So the healthcare delivery system has ways for us to pick up diabetes early. Mm-hmm. This includes tests like what we call the hemoglobin A1C, which will give us an idea of what the average sugars were for the past 3 months. So sometimes if it's very early, you might have some symptoms which you are attributing to, like, maybe I drank too much water, maybe it was hot, that's why I'm so thirsty, things like that, not connecting the dots. So the importance of getting tested early is so that we can pick it up early before you develop complications. That's what I would say in terms of why it's important to do that. so that we can address it, whether you can address it by changing your diet, by exercising more, or starting medication, which some might be by mouth, or injections like insulin.
Mumbo pinda murimi rwa mai mchitaro tisei shaka kusha kutivana waongo rurwe. Taona hava mwevaripa program yedo hapa pa VOA show na vanga wala kuti hava nungavende kuna waongo rurwa. Anyanyava nurume. Sikutora kurukuita mungwe mtere rwedu panapa. Muruko onere wa nurume vachuya kuzu waongo rurwa ni mazimai shakari. Uye shaka kusha sei kutivana waongo rurwe pachiri nengua.
Chamega tala maga, chamega kutu kuongoro wapashi nenguwa kwa kana kapa kuti feza chino za kuna nondi prevention is better than cure. Takatika kurumiza kubata kuti chigwere chingango itika change your behavior kana kuti kuchinja nindi ma habi zedu chikafcha chino chika chinga chiri healthy kuwane ku exercise uyeze kana chigwere chiri kushika kurumiza kubata is no without my complications. I have a gangrene at under 3 months earlier. I will less likely quit. So, and each room, of course, sometimes we are strong and the world goes on, you know, but you don't know what you are carrying. Just today in the hospital, I heard someone say, right now, you might bleed to death in your brain because blood pressure is 200 and something, which is very high. But he didn't know. That's why some diseases like high blood pressure, I choose my silent killers. The same is true for diabetes and as well as sugar. Chino kwanza ku advance and shingo for my explanation but I feel weak, I feel bad because maybe I had the wrong food today or things like that. So that's why it's really important kukurumiza kuongororwa nekuramba mushi monitwa kuti chiripo here kana chiripo, are we doing the right things?
Tomboti pane vamwe vari kuteererawo vari kunze kwenyika vane vabereki vavo vari munyika vangabatsira sei nyanya tikunzwa vanga vari kutaurwa ivo kuti zvimwe zvakadai semishonga iyo yeinsulin nemapiritsi nezvimwe zviri kuti dhurei munyika kunyange ikoko kuongororwa tanzwa nyanzvi yanga irapa yanga iri kuti $15 kuti munhu aongororwe kunyange havo nhasi vanga vari kuongorora pachena asi vamwe vanga batsira sei hama neshamwari dzavo dziri munyika pari zvino dziri kutarisana nedambudziko rekusakwanisa kuwanikwa ivo vachiwana rubatsiro
vanokwanisa kuvabatsira hama nekuti ngavaende vanoona machiremba maybe once or twice a year at least vakavabhadharira mari dzemaconsultation fees dziya. That's the only way we can pick up zvinhu zvakaita sana diabetes kana chirwere chesugar pachine nguva. Uyezve kana munhu arwara tinoda kuti aongororwe aonekwe nana chiremba nekuchimbidzika. Kana vaya vanenge vane diabetes vachida mishonga, mishonga iyi inotidhurei kuvanhu vari muZimbabwe nekuti ikonomi yedu sezvatinoziva haina kumira zvakanaka. Asi for vana vaya vari kunze kwenyika mari inenge ichidiwa yekuti munhu awane mishonga yediabetes iwana insulin kana mamwe mishonga inomwiwa haina kunyanya kuwanda. So the main thing ndeyekuti kana vanhu vakurumidze kubata chirwere kana chabatwa vowana support kuvana nedzimwe hama dzinokwanisa kuvabatsira nokuchimbidza because mari inodiwa pamwe it might end up being $15 a month or something like that.
Thank you so much there, Dr. Simbiso Ranga, who was joining us all the way from North Carolina. We also heard briefly from Tinotienda Dzikiti. Unfortunately, his line was not very clear. But thank you for joining us tonight, Mr. Tinotienda Dzikiti of the Diabetes Foundation based in Zimbabwe, and Dr. Simbiso Ranga based in North Carolina, and our marvelous Mplanganya Huye here in Washington saying let's meet again on our other shows tomorrow on Life Talk. You have a very good night, Zimbabwe.